ZTC. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 19 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vabereki vakawanda vanotambira nemufaro rubatsiro rwemishonga yechirwere cheshuga kubva kuZimbabwe Diabetes Association. Vanhu vasere 8 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti havasi kufara nekudzimwa dzimwa kuri kuitwa magetsi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vabereki vakawanda vari kutambira nemufaro rubatsiro rwemishonga yechirwere cheshuga iri kupiwa pachena vakomana nevasikana vane dambudziko rechirwere ichi. Rudendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wavabereki ava vaBernard Mujei, avo vane mwana nemakore gumi nemapfumbamwe ane chirwere cheshuga, vanoti vari kubatsirikana zvakanyanya nemishonga iri kupiwa pachena mwana wavo nesangano reZimbabwe Diabetes Association. Sangano iri kupa mishonga iyi pachena kune avo vane makore asingadarike makumi maviri nemashanu.
Zvakatibatsira chaizvo, zvikuru chaizvo, konsidari mishonga yacho madziro yari kuita. Zvakatibatsira kuti dai zvaramba zvakadaro, zvabatsirawo ruzhinji rwese rweZimbabwe, because kondisheni yatina nevana iyi inotoda kutobatsirana. Saka ndiri kuona tiri kubhenefita zvikuru sevabereki.
Vamujei vanoti mishonga yechirwere ichiri kudhura zvakanyanya kuzvitoro zvemishonga. Vanoti vasati vawana rubatsiro urwu vaitenga mishonga wemadhora gumi pamwedzi nechidimbu, vachiti zvaida mari yakawanda kuti vakwanise kuwanisa mwanakomana wavo mushonga wegore rese.
One bottle choita kuma 9 tongoita pa $10 agona kuchishandisa mwedzi nehafu. Mukada kuti mutarise kuti pagore kuti imari inenge yashandiswa ipapo. Tozotenga futi masirinji acho ekubaisa aya, apa vari kupuhwa mushonga wacho nemasirinji acho ekubaisa. Saka zvinobva zvatirerukira.
Mumwe mubereki amai Faith Makoni, avo vane mwanasikana nemakore gumi nematanhatu ane chirwere cheshuga, vaudza Studio 7 kuti zvaivaremera zvakanyanya kuwana mari yemishonga.
Hazvatibatsira kozi kana tiite machallenges nekuwana mari tenga mushonga weshuga, nekuti mushonga weshuga uri kudhura.
Vanotungamirira zvirongwa zveZimbabwe Diabetes Association vaSimeon Jamanda vati sangano ravo riri kubatsira vechidiki ava nemishonga nezvinoshandiswa mukuvheneka mamiriro eshuga pachirongwa chavakabatana neInternational Diabetes Federation.
Tiri kubatsira vana vane makore 25 years zvichidzika nemushonga wechirwere cheshuga. Tine urongwa hunonzi Life for a Child, hwakauya neinonzi International Diabetes Federation. Urongwa uhu ndehwekuti mwana wese ari muZimbabwe ane makore 25 years zvichidzika pasi anofanirwa kuwana mishonga nezvekutestisa shuga pachena. Saka tiri kuzvipa izvozvo mukubudikidza nemafamasi ePremier Medical Aid Society. Ndo vatakabatana navo kuti tikwanise kutambidza vanhu zvinhu izvozvo. Saka kune vese vane vana vane 25 years zvichidzika vanorwara nechirwere cheshuga vakasununguka kuuya kuzovanyoresa.
VaJamanda vatiwo vakaona kuti avo vane makore makumi maviri nemashanu vanenge vasina mari dzekutenga mishonga nekudaro senzira yekubatsira utano hwakanaka hwevanava vanovabatsira kusvika pamakore aya havati vanofungidzira kuti munhu anenge ukwanisa kuzviriritira.
Saka takaona kuti vana havakwanisi kupinda muhomwe dzevabereki kuti vaende vanotengerwa mushonga kana nguva yekuda kumushonga yakwana. Saka takaona isusu kuti mwana by the age of 25 anenge akura pedza yunivhesiti akuzvisenzera kuti akwanise kuchitengerega mushonga.
Chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera zvirwere zvakaita seitsvo, kuoma mitezo, kudimburwa makumbo uye dzimwe nguva munhu anogona kuguma ave bofu. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano gore rapera yakaratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi ane chirwere cheshuga munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere 8 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana ane makumi maviri nevanomwe 427 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu 5266. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere covid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi masere nevanomwe 226887. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira covid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri ane gumi nezvishanu zvine mazana masere ane makumi matatu nevatanhatu 4,215,836. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri nemazana mana ane gumi nevana 3,242,414. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi matanhatu zvine mazana masere nemakumi mana neumwe 30,841. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF vaJulius Malema vari kutarisirwa nhasi kupinda muzvitoro zvinotengesa zvekudya muSouth Africa vachiona musiyano uripo pakati pezvizvarwa zvenyika iyi nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kushanda muzvitoro izvi. Bato reEFF rakazivisa nezuro kuburikidza negwaro kuvatori venhau kuti vaMalema vachapinda muzvitoro izvi richiti vachatarawo mukana uyu kukurukura nevaridzi vezvitoro izvi kunzwa kuti mitembe inobata vashandi yakamira sei uye kuonawo kuti zvizvarwa zvekunze zviri kubatwawo sei mumabasa umu. Asi vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology, Professor Riki Mukonza vanoti danho riri kutorwa navaMalema nebato ravo iri idanho rakanangana nekuti zvizvarwa zvekunze zviri mumabasa aya zviburitswe mabasa. VaMalema vanombobuda vachiti vanomira nezvizvarwa zvekunze zviri muSouth Africa, asi vashanduka mamiriro zvakare apo vave kuti zvizvarwa zvemunyika iyi zvinofanirwa kunge zviri izvo zvakawanda mumakambani. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naProfessor Mukonza.
Rutorwa navaMalema nebato ravo reEconomic Freedom Fighters idanho riri kuitwa sekunge danho rakanaka, danho risina zvarakananga, asi maonero angu ndeyekuti danho iri vaMalema nebato ravo vari kutora vachida kuti zvirwa zvekunze zviri kushanda muzvitoro zvinotengesa zvekudya zviwanikwe zvichibuditswa mabasa. Nekuti garo ziva vakandemire kuti tourism industry kunyanyanyanya marestaurants kugara nekugara vagara vachitora zvizvarwa zvekunze kuti zvishande muzvitoro zvavo. Saka danho riri kutorwa neEFF navamalema iri idanho ratiri kutoziva hedu kuti rakanangei. Rakananga kuti vana muzvina bhizimusi vemarestaurants vavhunduke vagogona zvekudzinga zvizvarwa zvekunze zviri kushanda imomarestaurants imomo.
Izvo zvizvarwa zvekunze zvingatyiswa here nedanho riri kutorwa navamalema iri? Tichiona kuti mazuva apera munhu aitaura achitsigira zvizvarwa zvekunze kuti zvisadzingwa muSouth Africa.
Vamalema vanondishamisa chinhu chimwe chete. Vanoita sekuti ivo havana dambudziko nezvizvarwa zvekunze zviri muno muSouth Africa. Mukavateerera nhauro dzavanowanzotura, vanenge vachitoti aiwa zvizvarwa zvekunze kunyanya-nyanya zvemuAfrica. Ihama dzedu vanototaura kuti aiwa, ini ndichiona chizvarwa chekuNigeria kana chekuZimbabwe ndotozviona mavari. Asi maitiro avo haambonyanyosiyana neavo vari kuita mhirizhonga vakananga zvizvarwa zvekunze. Mukatikati mavo kunyanya-nyanya neizvi zvavazoratidza kuti vaakuita, ndiri kuona sekuti havasi kutoda zvizvarwa zvekunze kunyanya-nyanya zvemuAfrica kuti zvinge zviri muno muSouth Africa.
Zvikonzero zvipi zvingaita kuti vamalema vatore danho irori rekunge vasiri panzvimbo imwe chete?
Tinozviziva kuti pane zvikonzero zviri kuita kudaro. Upenyu hwavo muSouth Africa hurumende iri kutadza kuriritira ivo vemuno muSouth Africa chaivo. Zvikonzero zviripo, asi chandiri kuramba ndechichi chiri kuitwa navamalema chekuiedza kubata vanhu kumeso, ivo tichiziva zvedu kuti aiwa havasi kufarira zvizvarwa zvekunze zviri muno muSouth Africa.
Tanzwawo bato reEFF richiti vamalema vachaongororawo mitemo inobata vashandi mumabasa imomo, pamwe nekuona kuti zvizvarwa zvekunze zviri kubatwawo zvine tsarukano here. Zvine zvazvinobatsira here izvi kune zvizvarwa zvekunze?
Izvi zvekuongorora mitemo zvekushandirana muno muSouth Africa hazvina zvizhinji zvazvichabura zvisingazivikani, kunze kwekungoti vachazoti vapedza izvozvo vachazoenda kungava kuparliament kunoti aiwa mitemo ngaiomeswe yekuti zvizvarwa zvekunze zviwane basa muno muSouth Africa. Tsika iyi tiri kuona iri kuramba ichikwira, iri kuramba ichingoenderera mberi. Ndoona sekuti nyaya yekuoma kuri kuita zvunhu munyika dzakasiyana-siyana pasi rose. Toona kuBotswana takaona muitiro wakadaro zvakare wokuti zvizvarwa zvekunze zvinowanikwa zviri kuBotswana hazvichatenderwe kuti zvinge zvichiwanikwa kune dzimwe nzvimbo dzezveupfumi mukati menyika iyoyo. Saka ndiri kuona South Africa ndokwairi kuenda.
Vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology Professor Ricky Mkonza vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vemudhorobha reMasvingo vanoti havasi kufara nekudzimwa-dzimwa kuri kuitwa magetsi sezvo kwava kuvhiringa kupombwa kwemvura kudhamu remutirikwi rinovawanisa mvura. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vataura neStudio 7 vari kuti kudzimwa kwemagetsi kwawedzera muguta ravo, izvo zviri kuita kuti vapedze zuva rose vasina magetsi uye vari kupedza mazuva akawanda vasina mvura. Mumwe mugari wemushauri Nyararo West, amai Judith Moyo, vanoti nenyaya yemagetsi iyi pasi pechirongwa cheload shedding vakapedza svondo vasina mvura mudzimba dzavo, izvo zvoita kuti vandochera mvura kuzvibhorani nematsime asina kuchengetedzeka.
Isu sevagari vekuno kuru Nyararo West tiri kubatikana zvakanyanya nekuda kweload shedding, nekuti kuno kwatiri kugara mvura haichauyi. Kanzuro yakati nekuda kweload shedding havasi kukwanisa kupamba mvura, saka tiri kutoponawo nekuchera mvura muzvikova nekuti iko zvino kuri kunaya. Ndo mhanza yatakaitawo, asi mvura iyi inenge isina kutinakirawo pautano hwedu. Saka tatichingokumbirawo kuti load shedding ingadzorwawo zvingaitawo nani kuti kanzuro yedu ikwanisewo kuti ipambewo mvura, tikwanisewo kuwanawo mvura yakachena sevagari.
Meya weguta reMasvingo vakuru Maboke vati chirongwa chekudzimwa kwemagetsi chiri kukanganisa kanzuri yavo kupomba mvura kuti isvike kuvagari, sezvo achidzimirwawo magetsi avo kwavanopomba mvura kudhamu remutirikwi.
Ya, ichokwadi kuti tine machallenges atosongana nawo pamvura kuma high level areas sekwana Gomba nedzimwe nzvimbo. Dambudziko riripo nderekuti tava kulimitwa panyaya dzekupamba mvura nekuda kwemagetsi. Magetsi paanonge ita load shedding, hatina kuwana dedicated line redu remagetsi risingadzimiwe. Panongoendawo magetsi kubushing anenge anobva aenda ikoko. Saka hatisiri kukwanisa kupamba mvura zve 24 hours zvatinga tichiita. Saka ndozvinozoisa kuti vanhu vata remagetsi kudaro tambure kuwana mvura. Tiri kumbotaura nevanhu vezesa kuti at least vatipo dedicated line rokuti hari affect ne load shedding so that it's zokanganisika panyaya dzokuproducea mvura, nokuti mvura tinoziva kuti iri essential kuvagari vese vomasvingo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magrupi ravati zvese iri kutyora mutemo pamwe nekodzero dzevagari.
Isu sesangano rinomirira vagari, hatisi kufara nekudzimwa kuri kuitwa magetsi kubushmed, nokuti zviri kuafekta mvura especially kunzvimbo dzakakwirira. Izvo zviri kukonzera kuti vagari vaite 2-3 days vasina mvura. Masvingo City Council iri kuchema nenyaya yekuti havasi kukwanisa kupamba mvura nenyaya yeload shedding. Naizvozvo taichikumbira kuti zesa iteedzere mutemo wakataurwa nehurumende yekuti nzvimbo maessential services akaitwa seikoko kumawater plants nezvipatara anga asingadzimwi mvura. Naizvozvo tichagarawo pasi nezesa naiyo Masvingo City Council tione kuti tingavaka chinhu chimwe chete.
Studio 7 yatadza kunzwa divi reZimbabwe Electricity Supply Authority zesa sezvo mukuru wezvekufambisa kwemashoko pakambani iyi vaGeorge Manyaya vati havakwanisi kutaura sezvo vasiri kubasa zuva ranhasi. VaManyaya vati vatumira mvunzo yeStudio 7 kune vamwe vavo vasina kudoma nemazita avo vasina kutipa divi ravo pataenda kumhepo. Asi kambani yezesa yakabudisa mashoko yekuti iri kuwedzera kudzima kwemagetsi munyika yose ichiti iyo iri kusangana nedambudziko rekugaya magetsi kuchiteshi chayo chikuru chekukariba. Ndakamira Studio 7 kumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday rinoti nezuro hurumende yeZimbabwe yakaudza hurumende yeAmerica kuti isodere kure mushure mekunge America yati sarudzo dzemabai elections musi wa26 kurume gore rino dzicharatidza kana Zimbabwe yakazvipira kupindudza mitemo yesarudzo kuti nyika iite sarudzo dzakachena. MuNewsday makare, kambani yezvicherwa yekuChina inonzi Monaf Investments yapa vagari vemuwadhi 12 remuchesu muBinga mwedzi mitatu kuti vabve munzvimbo iyi, ichiti yapiwa gwaro rinoipa mvumo yekuchera marasha munzvimbo iyi sezvakaitikazve gore rapera apo hurumende yakaudza vanhu vekudinde kuti vabve mumisha yavo kuti imwe kambani yekuChina ichere marasha munzvimbo iyi. NewZimbabwe.com rinoti mutengo wechingwa unotarisirwa kukwira zvichitevera kukwidzwa kwemutengo weflower. Pakutanga kwemwedzi kuno wandira, mutengo weflower wakakwidzwa nezvikamu zvinopfuura zvitanhatu kubva muzana. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nhasi ndachikumbirawo nditaurewo kunyika yose, ndichikumbirawo kuti tinzwisane panyaya yavadzikiti. Vadzikiti chokwadi chaizvo chaizvo, mukati mehana yenyu munotodzwa makadzikama muchitaura kuti muZimbabwe hamuna kupambwa kunoita vanhu, muchitaura kuti vanhu veopposition ndo vari kana vapambwa vanoda vanhu vachicreata masituations. Saka zvinotoreva kuti kwamuri muhana menyu munokutaurirai kuti dzamari akazvipamba, akazviuraya, akaita zvese zvaakaita nekuti aida kuti zita rake rifambe. Chokwadi chokwadi muhana menyu, muchitonofugama muchechi muchinamata vadzikiti, mushure mekunge mataura zvakadaro munotonzwa hana yenyu yakadzikama. Naizvozvo vadzikiti, tinokutendai. Tinoziva nyaya yanarashiwa Rashiwe Gusha akanyakatika. Tinoziva nyaya yamuleya kuhwangeo akanyakanyangarika. Asi zvese izvozvo tichingoti aiwa, vanhu vane vachinyemera kuti muZimbabwe hamuna kupambwa kwevanhu. Chokwadi iko zvino munhu anotaura kuti ndakapambwa naNhingi, vakandirova, vakandikonda, vakaita zvakati. Mapurisa endai mosunga vanhu. Mapurisa haasi kusunga vanhu vane mazita avainawo. Asi totaurirwa kuti panews panapa shuwa vadzikiti momira murume mukuru mutipiudza kuti muzimbabwe hamuna kupambwa kunoita vanhu.
Ndini handizivi kuti ipati MRP yemutwakazi kuti ine direction ipi, kuti ndivahwisisa ndibozi kuti vanombofungawo zvatoona here kande zvakamita nyika yedu. Bhozi, mukatarisa ka nyika ino haisi yemandevere, handizi haisi yemakalanga, haisi yemazezuru kana mandau kana manyanja, haina muridzi. Saka vasanga vachikutaura kuti shona, vasangofunga kuti vari kutaura kuti shona. Hatidi kuti tipatanure nyika yeti tinofanira kuve vana vemunhu mumwe chete, kwete, hatifaniri kupatsanura nyika. Ngativei vana vemunhu mumwe chete togara pasi, kana paita problem kusanongedza, kana tiri zvakaita mai nababa mumba kuti mwana akanganisa kuti mwana wako wonongedza, hatisi kuda izvozvo. Ngavazivi kuti ivo ka muno muZimbabwe vakafanana nesalt, teaspoon yesalt iri mudhamu yoda kuti dhamu rese richinje rive salt. Mukatarisa kuti vave president kuti akwanise kuti aite president yeMRP iyeyo, andifanira kutoti atowana mamashona, tingandoti almost 70% dzemashona kuti akwanise kuti ave president. Hambofi akava president ashandisa matebhendendi cheta zvinhu zvakaita because one against 10 provinces. Saka zvakawanda hapana kwaanoenda. Saka mufundo uyedza kufunga kuti vanhu vane chikoro here kana havana chikoro. Kumbovaudzaiwa.
Varume, varume, ngatitaurira nechokwadi. Nyika iyi yekwaiti diplomacy, bato rayo riri kutonga masista parties nezanupf. Saka kuti vatarisire Zimbabwe kuti munokanganisa apa neapa zvinovanetsa. Chinhu chikuru chavari kuita ndochavari kuita kudzivirira zvizvarwa zvezimbabwe zvose zvakaenda kumusha nezviri muno zvichabata. Inzira nayo kwavari yokutobvuma kuti vatungamiriri vezanupf, vatungamiriri vezimbabwe vari kudzvinyirira vanhu, vari kubatira zvizvarwa zvavo, vari kuondonga upfumi hwenyika. Saka vari kuedza kuonesa kuti dzokerai munovhota mubvise hurumende iyi. Isu hatigoni kuibudira pachena, asi tinoda kuti ibve hurumende iri kusinya. Imunoona sekuti hurumende yeSouth Africa yaresva, makupopota makuendesa kumatare, kuendesa kumatare kududzira kuti hamudusu nunguru yemimi pachenyu. Moda kuramba muchidya kwavamwe muchingodii kwenyu, muchisiya chembere dzobatirwa moti vanhu vavhotera zano. Imi muri kutiza. Hurumende yeSouth Africa ndinoikurudzira zvairi kuita, ngairambe ichidzorera vanhu vanyoresi vavhoti, nesu tichatoendavo futi ikoko tononyoresa utofo. Isi takanyoresa kudhara, tongonoita recheck mamasita edu kana achaapia tovhota. Simbo, kwete kuti hanzi vanhu vadzorere wekumusha vazodii, vanhu ngavadzokere vanovhota. Musunungure nyika yenyu, musapinda munyika dzavamwe. Simbo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zvikwata zveZimbabwe zvecricket nenhabvu zvafadza nyika mushure mekukunda mumitambo yazvo iyo yakatambwa nezuro Maneru. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Asi vari kunyanya kufara maChevrons ayo akarova Sri Lanka nemaranzi makumi maviri nemaviri ndokumisa pamangange 1-1 makundano emitambo mitatu ayo ari kuitirwa muSri Lanka macho. Muteveri wechikwata ichi vatichafa mukombwe vanoti zvinodadisa kuona chikwata chenyika chichiita zvakadai.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza dzivaratidza kuti vanokwanisa kuzviita, vanodadisa.
Kukunda uku kwapa maChevrons mapoints 10 ekuwedzera pamakumi maviri nemashanu aanga anawo makwikwi ICC World Cup Super League. Zimbabwe yaswetuka Netherlands, iyo iri kuramba iri pamapoints makumi maviri nemashanu, uyezve yave kuenda pachinano chegumi nenhatu, Zimbabwe ichienda pagumi nembiri. Izvi zvakauya mushure memaruns makumi mapfumbamwe nerimwe chete akakandwa naCraig Evin achibatsirwa nemakumi mashanu nemaviri akabva kuna Skander Raza. Ma Chevrons ave kugadzirira mutambo wavo kugumisira neSri Lanka uyo uriko nechishanu. Mafaro ema Chevrons akasanganawo nekukunda kwemaWarriors ayo akarova Guinea 2-1 mumutambo wavo kugumisira weAfcon 2021. Asi kukunda uku hakuna kunza manyukunyuku munyika sezvo maWarriors aive abuda kare mumakwikwi aya arohwa neSenegal neMalawi. MaWarriors atove munzira kudzoka kumba kubva kuAfcon uku muchato wezvikwata makumi maviri nezvina uyu usati wapera. Mungorori wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti igaro ziva kuti Zimbabwe vaperekedzi chete vemuchato asi ivo havafe vakachata.
MaWarriors tagara tongozive hedu kuti kubva 2004 patakatsika kuSfax kuTunisia itimu yakafanana nevaperekedzi vemuchato vanongoperekedza chete asi ivo havachati. Chero tikaita ana nakambatini ana masha munetsi ananiko atina atibudirire nekuti atigone kuronga.
Aka kaveke chishanu Zimbabwe ichidzoka kumba nechimbi chimbi dzimwe nyika dzisara dzichikwikwidza kumakundano aya. Akambotora mukombe wePremier Soccer League achibatira Capes United, George Mdiwa anoti zvino hazvisi kufamba neuZimbabwe iri kutangira kumusoro kwete kubva pasi sezvinoita dzimwe nyika.
National team haisi yekutora 18 order yekubva kucollege kuendesa munational team asina kumwe kwatakambomuona achitambira. Izvozvo kuri kubasa redu renhabvu iri kudherera mutambo. Kana uchinzi uri munational team unofanira kunge uri munhu akambonekwa kwaari kutamba. Unofanira kunge wakatambira maunder 15, maunder 17, maunder 20, maunder 23. Wozoonekwa kunzi kwese kuri kuita continuity manje kusvika kuchi kusenior level.
KuAfcon uku Zimbabwe yakarohwa 1-0 neSenegal ikadamburwa 2-1 neMalawi ndokurova Guinea 2-1 nezvibodzwa zvakabva kuna Knowledge Musona nakuda Mahachi. Mitambo yemugroup B yakapera madeko, Senegal iri pamusoro iine mapoints mashanu, Malawi neGuinea ndokuita mapoints mana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mitambo yeAfcon yakatambwa nezuro kuCameroon, Malawi 0, Senegal 0, Gabon 2, Morocco 2, Comoros 3, Ghana 2. Mitambo ichatambwa nhasi chitatu yakamira seizvi: Nigeria ichatamba neGuinea Bissau, Egypt ichatamba neSudan.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vabereki vakawanda vanotambira nemufaro rubatsiro rwemishonga yechirwere cheshuga kubva kuZimbabwe Diabetes Association. Vanhu vasere vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti havasi kufara nekudzimwa-dzimwa kuri kuitwa magetsi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.